This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri ndira 12/2016. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvikoro zvinovhurwa, vana vakawanda vechikoro vachinzi vadzoserwa kumba sezvo vabereki vavo vasina kubvisa mari dzeruvako nezvimwe. Ichokwadi here kuti hurumende haina mari yekupa vashandi vayo mabhonasi uku ichitengera makurukota ayo zvikakarara nemizvambarara yedzimotokari dzinodhura zvakanyanyisa. Nyanzvi dzotaura pamusoro pekukundikana kwezano PF kugadzirisa zviri kunetsa munyika ukuwo bato reMDCT risingaisire zano PF pressure kuti igadzirise zvinhu munyika sezvinotarisirwa kuitwa nebato rinopikisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvikoro zvavhurwa nhasi munyika paine mashoko ekuti utungamiri wezvimwe zvikoro wanga uchidzosera kudzimba vana vasina kubhadhara mari dzechikoro kana dzeruvako. Izvi zvinoitika panguva iyo mari dzeruvako itsva dzakatarwa nehurumende dzatangawo kushanda kubva nhasi. Basi rezvedzidzo rakazivisa kuti kutanga temu ino, mwana wega wega ari kupuraimari anosungirwa kubhadhara madhora maviri semari yeruvako, kuchitiwo ari kusekondari achitarisirwa kubhadhara madhora mashanu pakotoro senzira yekuunganidza mari yekuvaka zvimwe zvikoro pamwe nekugadzirisa zviripo. Mukuru werimwe sangano revarairidzi reTeachers Union of Zimbabwe, vamanywe onyau, vanoti ivo sesangano avatambiri danho rekuti vana vadzoserwe kudzimba nepamusana pekusabhadhara mari idzi, sezvo bumbiro remutemo richiti hapana mwana anofanirwa kudzingirwa mari dzechikoro. Ukuwo sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakabuda nechisungo chekuti vachange vari muzvikoro asi vasingaite basa namwoyo wese kana kuti vachiita havo basa zvishoma nezvishoma. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vesangano iri kuti tinzwe kuti kushanda pashoma nepashoma kwavakaronga kwabudirira here kana kuti kwete. Takundikanawo kubata gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kuti tinzwe pamire bazi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navanyawo.
Ichokwadi, tarisivawo nyaya iyoyo yokuti zvikoro zvakati wandei zvatorera vana kudzimba pamusaka pekunge vasina kunge vakabhadhara mari dzemaschool fees dzakakwana, uyezve pamusoro pezvo pane mari dzakaintroduswa manje-manje dzemabuilding levy ana vadzorerwa kudzimba dzavo. Inyaya isina kutiitirawo zvakanaka, kana kuti isingatiitiri zvakanaka isusu seboka rinomirira vashandi vehurumende. Tinorwadziwa nokuti hurumende yedu inyatsoziva kwazvo kuti varayiridzi kunyanya muforo wavo chaivo chaivo havana kumbozotambirawo mari svino. Ndetese tinoziva kuti mabhonasi ataifanange takawana muna Novemba hatisati tawana, zvikoro zvovhurwa, vana vodzingwa. Asi mutemo unoti hakuna mwana wechikoro anofanira kudzorwa kumba. Utori mutemo urumbumbiro reZimbabwe inonzi Constitution yeZimbabwe kuti hakuna mwana wechikoro anofanira kudzingirwa school fees. Zvotinetsa kuti bumbiro iri riri kushanda here kana kuti harisi kushanda.
Ko mari itsva dzatanga nhasi idzodzo dzeruvako kana mabuilding levy dzakasvika sei kuti dzinge dzichizoiswawo pakubhadhara?
Isusu sebato rinomirira vashandi wehurumende kunyamaticha varairiti. Handifu kuti takawana mukana wakakwana isusu nemutungamiri weministry education Lazarus Dokora kuti vatiudze kuti marii chinangwa chayo hongu chinogononge chiripo, asi marii iri kugobva kupi, vabereki vacho vafanira kubhadhara ndavapi, vasingasanganisi here isu varairidzi tagara tekutoshima nekushungurudzika nemari shoma yatiri kuwana kubva kuhurumende yedu yatinoziva kuti yakaomerwa tinoziva chaizvo kuti kune nyaya yemasanksheni. Saka takaomerwa nenyaya yemasanksheni, tiri kuona kuti hurumende imwe chete iyoyo iri kutionesera kuti tibhadhare mari yatisina. Zvakare
pane mashokowo ari kutenderera ari kuti pane gwaro kana kuti secular iri kuzivisa varayiridzi vari kudzidzisa kuzvikoro zvepamusoro kumasekondari kuti kana vasina zvidzidzo zvekurayiridza vange vachienda kunodzidzisa kupuraimari kana kuti vasiye basa. Mati manzwa here nezvesekula iyoyi?
Ndiri kunzwa neni, asi kana zvakaita saizvozvo handizivi hangu kuti zviri kumbonyatsofambiswa sei.
Vanga vari mukuru werimwe sangano revarayiridzi reTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyawu vari parunhare muHarare neStudio 7. Mumasvondo matanhatu ezoro rekisimusi negore idzva, vanhu vanosvika chiuru nemazana masere vakafa mutsaona dzemumigwagwa muSouth Africa. Tsaona idzi dzinonzi dzakaitika munzvimbo chiuru nemazana mana mumigwagwa yakasiyana-siyana munyika iyi. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu muSouth Africa vaDipuo Peters vati ndufu idzi dzakaitika pakati pazvita 1 kusvika ndira 11 uye kufa kwevanhu mutsaona kwakakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana zvichienzaniswa nevanhu vakafa mutsaona dzegore rapera. Bazi rezvekutakurwa kwezvinhu iri ratiwo vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakasungwa mushure mekuonekwa kuti vaityaira vakadhakwa. Bazi iri rinotiwo zvimwe zvakakonzeresa kufa kwevanhu kumhanyiswa zvakanyanyisa kwedzimotokari, kutyaira kusina kuzvibata, kusashandiswa kwemaseat belts pamwe nemotokari dzisingakodzeri kuva mumigwagwa, uye izvi ndozvimwe zvezvimwe zvakaita kuti vanhu vafe mutsaona dzemumigwagwa. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rakaburitsa gwaro muna gumi guru rinoti vanhu miriyoni nemazana maviri nemakumi mashanu ezviuru vanofa mumigwagwa pasi rose gore roga roga, uye Africa ndo ine uwandu hwakakurisa hwevanhu vanofa mumigwagwa. Ongororo yeWHO yegore rapera inoti vanhu vanodarika makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26.6 pavanhu zana rezviuru vanofa mutsaona dzemumigwagwa muAfrica, zvichienzaniswa nevanhu vanodarika vapfumbamwe kana kuti 9.3 pazana rezviuru zvevanhu munyika dzemuEurope. Hurumende nevashandi vayo vari kukandirana makobvu nematete panyaya yemari dzemabhonasi dzaifanira kunge dzakabhadharwa nehurumende muna mbudzi. Vakawanda munyika vari kupawo pfungwa dzakasiyana-siyana panyaya yemabhonasi iyi. Vamwe vanoti bhonasi ikodzero yemushandi, asi vamwe vachitiwo vanhu vanopiwa bhonasi zvichienderana nehomwe yemushandirwi uye kuti haisi kodzero. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muna kubvumbi gore rapera, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakati vainge vambomisa kupa vashandi mari dzemabhonasi kwemakore maviri kusvika muna 2017 sezvo homwe yehurumende yainge isina kana kobiri zvaro. VaChinamasa vakatiwo hurumende yainge isina kukwanisa kubhadhara mabhonasi emuna 2014. Asi vaChinamasa vakazodududza mushure mekunge mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vashora danho iri vachiti vaChinamasa vainge vaita fungira mumwoyo rwendo rwembwa sezvo vainge vasina kusuma dare remakurukota kana ivo vaMugabe nezvedanho iri. Mabonasi aifanira kubhadharwa muna mbudzi gore rapera, asi kusvika pari zvino hapana chati chabuda sezvo hurumende isiri kana kuzvipira kuti ingabhadhare riini. Izva pakuti mutungamiri wesangano rinomirira madhokotera reZimbabwe Hospital Doctors Association vaFortune Nyamande vati vachakanda mapadza pasi mukupera kwemwedzi uno. Vachinyora padande mutande reTwitter uye muhurukuro nebepa nhau reNewsday, gurukota runoona nezvedzidzo yepamusorosoro vaJonathan Moyo vakati vamwe vashandi vehurumende havakodzere kupiwa mari dzemabhonasi sezvo vasiri kuita basa nemazvo, vamwe vavo vachigara vakadhakwa. Izvi zvakashorwa zvikuru nemasangano evashandi. Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvevashandi vaRoger Matsikidze vanoti hazvigone kungoti vashandi vasapiwe mari, vachitiwo pane mhando mbiri dzemabhonasi dzinonyanya kushandiswa munyika.
Bhonasi rinogona kuva bhonasi rako nemhando dzakati wandei. Chekutanga, rinogona kunge riri bhonasi rinoda kuti rakanyorwa mugwaro rako rokupinda basa, not contract of employment. Kana kuti wava nemakore akawanda muchingopanana, kana kuita kuti chitova itova kodzero yako. Kana zvichipo zviri izvozvo ndepavanozoti aiwa iprivilege, kungodawo hako. Asi kana izvo zviri zviripo, zvinogona kutoita kuti bhonasi iroro rive kodzero.
Vamatsikidze vanotiwo hurumende inosungirwa kubhadhara vashandi vayo sezvo yagara iine chibvumirano navo. Mashoko aya atsinirwawo namuzvinafundo munyaya dzezvemitemo vaLove More Maduku vanotungamira usangano reNational Constitutional Assembly. VaMaduku vatiwo akasike kutanga hurumende ichinetsana nevashandi munyika nenhau dzemabhonasi, vachiti izvi zvakatomboitikawo mugore ra1995 apo mapato maviri aya akaendesana kumatare.
Nyaya ye95 yakazopera muna96 yanga ive kuti hurumende yanga yakaridhirowa bhonasi revashandi. Tarisati vasvika zvaro bhonasi vachiva kuti hatiso bhadhari bhonasi gore rino, vashandi vakaendesa hurumende kukoti, kuhigh court. Kuhigh court vashandi vakanowina. High court ikataura kuti aiwa hazviite kuti mutore bhonasi revashandi vehurumende. Asi hurumende yakaapila ikaenda kusupreme court. Supreme court yakazotenderana negavhumendi kuti zvinoita kuti hurumende iwithdrawe bhonasi.
VaMaduku vanotiwo kunyangwe vashandi vasina kubudirira mudare repamusorosoro muna1995, rwendo runo vanobudirira vakasabhadharwa mari nekuti hurumende haina kuvaudza nguva ichiripo kuti haina mari yacho. Asi vanotungamira sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukari vanoti panyaya yehurumende nevashandi vayo ivo havanei nemuchato wedhongi nebere, asi vanoti mushandirwi aomerwa nezvinhu pari zvino.
Bhonasi haisi kodzero yomushandi, nokuti bhonasi kutenda kunoita mushandirwi kumushandi wake kuti tarisaone tashanda gore redu rese zvakanaka, tawana zvakawanda kudarika zvataa takatarisira kuwana. Saka iwewe chimbobatawo nepapa pane zviya zvatawana kudarikidza pane zvataa takatarisira kuita.
VaMufukare vati zvinenge zvakanaka kuti mushandi nemushandirwi vagare pasi vakurukure nyaya yebhonasi pachine nguva kana zvichinetsa kuibhadhara. VaMatsikidze vanoti mushandi akangoerekana ati hakuna bhonasi zvinogona kuti vashandi vasaite basa nemoyo wese. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinotiwo chiri kupa kuti hurumende itadze kubhadhara mari dzemabhonasi kutadza kubata bhajeti rayo zvakanaka zvopa kuti zvinetse kuti ipe chikonzero chaicho chinogutsa mushandi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Senator weKentucky vaRand Paul vanoti havasi kupinda muurongwa hwekuedzana pfungwa hwenhengo dzeRepublican Party dziri kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri weAmerica, musarudzo dzichaitwa muna mbudzi. Nepfenyuro yeFox Business inoti yakaona zvakakodzera kubvisa vaPaul namuzvinabhizimusi Carly Fiorina Pashasha ze Republican Party dzichange dzichikweshana pfungwa muurongwa uchaitirwa muguta reNorth Charleston muSouth Carolina. Vaviri ava vachapinda muurongwa wevamwe vavo vasina kunyatso simba. Asi vaPaul vanoti vakaramba kutambira chikumbiro cheFox Business chekuti vange vari pachirongwa chichatanga kuonekwa neveruzhinji nechina manheru. Vari kupinda muchirongwa chekutanga manheru echina ndimuzvina bhizimusi Donald Trump, Senator weTexas vaTed Cruz, Senator weFlorida vaMarco Rubio, vaimbo vechiremba vapamudyandigere vaBen Carson, vaimbo vegavhuna weNew Jersey vaChris Christie, vaimbo vegavhuna weFlorida vaJeb Bush, pamwe nagavhuna weOhio vaJohn Kasich. Bambo raputika muInstanbul nasi rauraya vanhu gumi uye vamwe vanhu gumi nevashanu vakakuvara mudunhu reSultanahyn. Vachitaura nevatori venhau muAnkara, mutevedzeri wemutungamiri wehurumende muTurkey vaNewman Katamals vanoti munhu akonzeresa izvi chizvarwa chekuSyria chakaberekwa muna 1988 uye kudyidzana kwake kunofungidzirwa kuti aiita neIslamic State uye zviri kuferefetwa. VaKatmals vati vanhu vazhinji vevafa muchiitiko ichi zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vativo vanotumira mashoko enyara dzokumhuri dzarasikirwa uye vakuru vakuru vehurumende yavo vachashanyira vanhu vari kurapwa muzvipatara mushure mekukuwadzwa nebhambu iri. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nyanzvi dzinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe sezvo mune kurwisana mukati memapato maviri makuru ezvematongerwo enyika. Bato reZANU PF nebato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kurwira zvigaro pamwe nekudzingana kuri kuitika muZANU PF pamwe nekudzingana nekupatsanuka kuri kuitikawo muMDC kwasiya veruzhinji vasina tarisiro munyaya dzematongerwo enyika. Vanoti izvi zvaita kuti bato reZANU PF ritadze kugadzirisa nyaya dzeupfumi sezvo rave kupedza nguva richirwisana, ukuwo MDC ichitadza kuita basa rayo rekuona kuti hurumende yaita basa rayo nemazvo. MuZANU PF hamuna kumira zvakanaka zvekuti kubvira pakadzingwa vaive mutevedzeri wemutungamiri webato iri amai Joyce Mujuru, padzingwawo dzimwe nhengo dzebato iri dzakawanda kusanganisira makurukota ehurumende, nhengo dzeparamende nevamwe vakawanda. Kana ivo vamugabe pachavo vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato ravo zvekuti rinogona kupatsanuka. Ukuwo muMDC rinova bato guru munyika uye range rakatarisirwa neveruzhinji kuti ringangotora masimba, rakadzinga nhengo dzaro dzedare reparamende dzinodarika makumi matatu mushure mekupokana, uye nyanzvi dzematongerwo enyika dzinoona sekuti zvasiya bato iri risina kusimba. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti izvi zvasiya vanhu muZimbabwe vasina tarisiro kubva kuhurumende yeZANU PF kana mapato anopikisa zvekutoti ndosake vave kuenda kumachechi.
Nhamo dzaita vanhu dzaita kuti vatange kwese kwese vachizama kutsvaka rubetsero. Zvino vakaenda kwavamakandiwa, vamakandiwa vanoudza kuti gore rinouya chairo chairo unogona kunge wava nemba kana mota. Saka vanhu vanoenda ikoko vachiti zvimwe vangabetsereka, zvimwe chetezvo nokuna vamagaya. Vanhu vanomanya ikoko vachituturuka vachizama kuti zvimwe vangabatsigwa mumatambudziko ari kutandanisana navo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapetsairo yanya vanoti zviri kuitika muMDC zvinosuwisa uye zvinosiya veruzhinji vari pamhene nekuti hapana achavabatsira mukumanikidza hurumende yeZANU PF kuti iite basa nemazvo. Varohanya vanoti MDC inofanira kusiya zvekutungana kwembudzi yosiyana nezvekudzingana mubato sezviri kuitwa neZANU PF.
Saka MDC inofanira kubvumira democratic discussion in its party, but the problem in MDC iyo kuti yakutokopera ZANU ende ukakopera bhuku redu ofu haupasi kana uri muchikoro. Kana uchitoda kutopasa uri muchikoro unofanira kukopera bhuku romunhu anogona, but MDC iri kukopera bhuku redu ofu.
Vanoti basa guru rebato rinopikisa kuona kuti hurumende yaita basa nemazvo uye veruzhinji vanofanira kudzamisa pfungwa dzavo pasarudzo dzinotevera.
Aiwa vanofara kutofunga chaizvo kuona kuti vanhu ava vanokwanisa kutimirira here nokuti ikonomi yenyika haisi kudini haina kwairi kuinda asi Zanu yakapuwa mazimba kutonga. Asiwo vanofanira kuiongorora kuti Zanu iri kutonga zvakanaka here. EMDC haisi kuita izvezvo. Paine kuti kuita izvezvo inotodzinga vanhu muparlamenti vakaelekwa nokuti vaita madifferences. Yavadzinga yototi mumacities munana Harare, vanangurumani, munana Glenview Zanu ichopindai. Zanu yotoita maMP muHarare muya. Munoti kuita here ko?
Vaimbova gurukota rezvemari zvakare vave mutungamiri webato rePeople's Democratic Party uye vakadzingwa muMDC vatendai biti vanoti vana vemuZimbabwe havachina tarisiro zvekuti vave kuda utungamiri hutsva munyaya dzematongerwo enyika.
Our people are found in two places right now. In the church, tukuna matama zodikama. Tama vangeri even, vana pastor matutu vataizoti, zvikaranga zvakukota my Bible. And ono zaamunu kano wakukota judge wakumana wakuzia Bible. So the average person can quote Mark, Luke, but ukono wakukota judge. So, what is this 1 to 10? What are ana Jephthah? It's a reflection of our Christ.
Vabiti vanoti mapata anopikisa munyika anofanira kukumbira ruregerero kubva kune veruzhinji nekuvarega vachitambura uye vanoti izvi hazviitike zvakare kana mapata anopikisa akabatana kuti abvise hurumende yeZANU-PF pachigaro. Asi vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Civic Education Trust kana kuti ZIMSET muzvare Gladys Chachwayo vanotiwo veruzhinji havafanira kumirira kubatsirwa panhamo dzavo nemapato ezvematongerwo enyika. Muzvare Shachwai vanoti nguva yasvika yekuti vanhu vagadzirise remangwana ravo vega.
Ini ndinoona sokuti sezvizvarwa zveZimbabwe ngatisangomirirai mapolitical parties, ngatisangomirirai hurumende. Isusu tine agency yatinayo semacitizen, tine marights atinawo, tine maresponsibilities atinawo. Maresponsibilities mamwe atinawo ndeyekutoita kutaurira hurumende takatasa nenyedzi kuratidzira idzo nedzimwe nzira dzakasiyana siyana dzinobvumirwa nebumbiro remutemo redu kuti titaurire kuti hurumende zvinhu hazvisi kufamba. Izvi ndo zvavanofanira kunga vachiita.
Varuhanya vanoti dambudziko guru rawira nyika nderekusamira zvakanaka kweupfumi uye izvi ndizvo zvinofanira kuti veruzhinji vachipindira panyaya dzekuti vanotungamirwa kana kutongwa sei. Kana vemabhizimisi vanotiwo mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika ari kuvhiringa mabasa avo. Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce Vatakunda Mugaga vanoti kusamira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kuvhiringa mabhizimisi munyika. Asi vamwe vanoti zvichitevera kubatana kwemasangano anopikisa anodarika 13 pasi pechirongwa cheNational Electoral Reform Agenda kunopa veruzhinji tarisiro yekuti remangwana rinogona kuunza shanduko munyika. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mapata anopikisa munyika haana kusimba zvekukwanisa kubvisa ZANU-PF pachigaro uye anokwanisa kubudirira kana akabatana musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa kuvhurwa kwaitwa zvikoro nhasi pamwe nematambudziko akatarisana nevana vechikoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kutira tigo kufonerai. Munhau dzedu dzemitambo, tombotarisa mitambo yePremier Soccer League iri kutambwa nhasi manheru kuBritain. AFC Bournemouth iri kutamba neWest Ham United, kwotiwo Aston Villa ichikweshana neCrystal Palace, Newcastle United ichizokweshana neManchester United. Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira uyewo mashoko amunotumira paVOA Facebook page yedu. Munyoro wekutanga ndi mukoma Dudzai Dzimba vanoti zviri sei Jonga na Blessing kuri sei ikoko. Isu kuno zuva chete andifunga kuti tinopona nenzara gore rino. Ndinoda kumhoresa amai vangu kunyanga mubhuku rekwaMagadu. Amai Morrison Dzimba, ndini Dudzai Dzimba kuchisipiti muHarare. Mukoma Tonde Nema vari kwaGutu neRupiri vanoti ndimhoreseiwo mai vangu mai Sai Nema kusharaude. Kupedzisira ndoti musadzokera sure nebasa, ndatenda ndoshuwa kuti muchaverenga tsamba yangu. Kana makateerera Mukoma Tonde tsamba yenyu taiverenga nhasi. Mungwano timakadi Jonga na Blessing pamberi nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Ndirokwazisa vose vandakadzidza navo paMandadzaka Primary School. Zita ndinoitwa Mishek Joe paMandadzaka kubikita. Ko makasimba here muri Studio 7? Muri kuzvigona sei kuWashington uko? Thank you so much guys for giving us free, fair and accurate news. Musakande pfumo pasi because nzeve dzeruzhinji dziri kwamuri. Mhoresaiwo mhuri yangu kwaMachemedze nevekwaMadanhire kuZaka uko. Mudhara Machemedze naMuchembere kuPurazi kwaStrap. Navose vandakadzidza navo paNyabata High School nepaChiira Secondary nepaDekeza apo. Ndeitwa Mukoma Mufaro Machemedze ndiri kuEastern London, South Africa. Aiva vateereri nguva yedu ndoyaita shanje. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinotirambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7. Muchitudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7. Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare namba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu VOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Kambo zvenyika kubva kuna Thomas Dafrenyika mapfumo katisvitsa kumagumo echirongwa chedu. Asi tisati taparadzana regai tikupei zvakare musoro wenhau dzanhasi. Zvikoro zvinovhurwa vana vakawanda vechikoro vachidzoserwa kumba sezvo vabereki vavo vasina kubvisa mari dzezvikoro pamwe nedzeruvako. Ichokwadi here kuti hurumende haina mari yekupa vashandi vayo mabonus uku ichitengera makurukota ayo dzemotokari. Nyanzvi dzataura pamusoro pekukundikana kweZANU-PF kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Uko bato reMDC risingaisire ZANU-PF pressure kuti igadzirise zvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti musaenda kure, tikupei nhau dzerurimi rwechirungu ini naChris Gande.